Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 30, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mangwana kucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzinoera muchivanhu. National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mangwana Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day veutano vachikurudzira kuti pasi rese rirambe rakashinga kurwisana nekupedza denda iri zvachose. Dingindira regore rino rakanangana nekukurudzira vanhu kuti vazive kodzero dzavo panyaya yezveutano kana kuti take the right path, my health, my right. Sangano reWorld Health Organization rinoti muna 2023 vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu, 39.9 million, vairarama neutachiwana weHIV pasi rose. Vanhu vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi matatu, kana kuti 630,000, vakafa nezvikonzero zvine chekuita neutachiwana weHIV mugore ra2023. Vanhu vanosvika miriyoni imwe nemazana matatu, 1.3 million, vakabatira utachiwana weHIV muna 2023. Gore rinomhemberero dzekucherechedza zuva iri munyika dziri kuitirwa kuManicaland kwaMutare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reNational AIDS Council kuManicaland vaAtwell Shiri dzinomwa kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva iri rakakoshera kuti chatinoita kucherechedzo rwezuva iri. Kune zvinhu zvina zvatinotarisira pazuva iri. Tinode kuti tishambadzire maprogramu eHIV and AIDS, ingazwa chirungu iya awareness. And chechipiri, tinonga tiri kure kuratidza kubatikana kwenyika nedenda reHIV. Chechitatu kuti kuonesana zvatingati rwendo rwedu rwafamba sei mukufamba nedenda reHIV. And chechina chinova chinokosha ndechekurangarira avo vakatisiya nedenda reHIV.
Ndotarisa kuti nzira dzese dzichange dzakananga kuManicaland, zvii zviri kutarisirwa nevazhinji zvichange zvichiitika muzuva iri ikokoko?
Mucherechedzo wezuva iri ka nezvendataura izvi panga pane vachataura vatauri vachataura vanoita nezveHIV. Tine vatauri futi vetingati madevelopment partners vanova chipe masolidarity speech mapazi anoona nezveutano neivo misa wezveutano vanotarisirwa kuti vanga vachitaura futi pachirungwa nekufamba kwetaita muzvirungwaro zveHIV. Vamwe vachazotaura futi vakabatwa nedenda reHIV asi vari kurarama vachipe matestimoni ekufamba kwavo kwerwendo rwavo kubva pavabatwa neHIV kusvika pari nhasi.
Kana kuine vakateerera kunze uku vari kurarama naro denda iri, vari kurarama nehama neshamwari, mashoko amungavape ekurudziro ndeyekuti kudii?
Mashoko arinopa wekurudziro ndezvekuti isusu vana veZimbabwe Ngati zive patimire kuti kuziva kwati patimire chekutanga kuteswa kuti tione kuti takamira sei. Kana taonekwa tine chirwere cheHIV handirufuba. Hatiri kuti tine vanhu vafunge kuti ndopaperera sarungano. Kwete, tane nyanzvi kana kuti tine mishonga yakubatsira kuti munhu anorarama upenyu hwake sekurarama kunongoita munhu wese. Chandingapa zvakaita vanhu zvinonzi kuti vanhu vanoti kunga vanoshoropodza vanhu vanonzi vane HIV. Asi zvangofanana nemunhu ane BP kana munhu anonzi ane shuga uye ndo zvangofanana nechirwere cheHIV. Chinongodiwa chete kuti titeedzere zvinotaurira vana chiremba nevana mukoti end kuva neurongwa wekuti kukadzi torai mishonga yenyu zvakadai ukateedzera izvozvo unongotorarama upenyu wako pasina dambudziko. End tinemiti taane mishonga yekuti tibatsirane munhu wese arame upenyu hwake, vana baba vachiriritire mhuri vavo mhuri dzavo, vana amai vachichengete mhuri dzavo.
Mukuru wesangano renational AIDS Council kumanikaland vaatwell shiri dzinomwa vari parunhare kwamutare nestudio 7. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwavekuitwa dzimwe nzvimbo dzavanoeresa, kunyangwe pane vamwe vari kuti dzinofanira kuvandudzwa kuti dzikwezve vashanyi vanounza mari munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari nemadzishe aya vanoti nzvimbo dzavaieresa nguva yakare nekuda kwechivanhu chavo hazvichaereswa, izvo vanoti zvave kuita kuti vasangane nematambudziko akawanda munzvimbo dzavanogara akaita sekusanaya kwemvura zvakanaka, kufa kwevanhu nezvipfuwo pamwe nekuwanda kwezvirwere zvisinganzwisisike. Nzvimbo dzaiera dzinosanganisira mapako, makomo, nzizi nemiti nedzimwe dzainge dzakaitirwa mabasa makuru. Vagari venzvimbo idzi vanoti vaiyeresa nzvimbo idzi nekuda kwekutenda kwavo muchivanhu, uye pane zvakanaka zvavaiwana mukuyeresa nzvimbo idzi zvakaita semukwerera, kukumbira mvura yekunaya vachipiwa, kupiwa zvekudya nguva yenzara, kuchengetedzwa kuvavengi pamwe nezvimwe. Imwe nzvimbo inonzi yaiyera mapako emuchinhoi anozivikanwa kuti Chinoi Cares. Mushandi wesangano rinoona nekuchengetedzwa kwezvowanikwa munyika rezimpacts Vanyasha Nemo vanoti mapako aiyereswa nekuda kwezvakawanda zvinosanganisira chitubu chemvura chinonzi makafira vanhu vakawanda muhondo dzepasi chigare, uye mapako aiwanda vagari venzvimbo kubva kuvavengi vainge vauya kuzovapamba. Vanhemo vanotiwo pane muti wemuonde paipiwa vanhu vemunzvimbo iyi zvekudya vakateketera.
Unonzi muti wesadza nekuti it is believed kuti kudhara mazitateguru edu vakauya panapa pamuti ibveni nguva dzehondo dziyadziya. Kana vakakumbirira sadza vari pamuti uno zvanzi vaipiwa sadza vaibuda.
Vanhembo vanoti kuyereswa kwenzvimbo iyi kwarerutswa nemaitiro evanhu.
Asi isusu as the current generation makepisa ambokoshe, butsu dzedu dzakoshei, vakuru vekare vaisiya panze. Isusu tiri kupinda takadhakwa pano panzvimbo inoera, ukatopreswa unotovhura zipa paside up woitira woiti nzvimbo inoera.
Mambo Mbire vaClemence Nembire vekumashonaland East vanoti munzvimbo mavo mune muti wemuhacha unofungidzirwa kuti une makore anopfuura mazana mashanu waibuda sadza nguva yakare.
Makare karembo vanhu vaiti vakasvikapo vane nzara, vakaombera nyama nechokudya zvobva zvatirikiti, vanhu vodya votosiya.
Mambo Mbire vanoti zvinhu zvaiyereswa hazvicharemekedzwi sezvo pasi parohwa nenyundo.
Dzimwe nzvimbo idzi dzaakutoshandiswa senzvimbo dzokungova mari, vanhu vaakutounza vachena. Vanhu vakaita sei munzvimbo idzodzo vaakutongova mari nadzo, ende vanhu vanenge vauya ivava nedzimwe nguva vanenge vasina kusimira kana kupfeka zvinoenderana nenzvimbo idzi.
Asi jinda ramambo nemagonde vawilson nemakonde vanoti vachiri kuyeresa mapako echinoi. Mudzidzisi pachinoi University of Technology kana kuti CAT vaJulius Nyambaya vakadzidza zvitsika nemagaro evanhu vanoti nzvimbo dzakawanda hadzichayeri nekurasa tsika.
Ndizvo zvakafanana nenzvimbo dzinzaimboyera. Mukariga kurama muchichengetedza kuyerisa kwacho nechiwanhu chacho. Mweya yacho iyoyo inotama inoenda. Yongosara yanzvimbo isisaeri. Icho chaera chacho chinotsama chinoenda.
Vanyambaya vanoti pachinoi caves chinoyeresa chacho chakaenda nekuda kwezvivakwa zvakaiswa zvakaita semasimbi ekubatira kana munhu achifamba mumapako, kuiswa kwemagetsi pamwe nekuvakwa kwepekutsikira pakanaka.
Munhu uno anotogara varongo vanosikana vachitorezva nazvo kuzi munotonhorera. Vamwe vangu vangotora mafoto vachiita zvanoda pakupindwa nebhutsu. Hamusina kana kuyereswa kwokuti unofanira kudzika usina bhutsu kana kubuda wakadai. Zvese zvakapera ende hamusina zvaira zvese zvakaenda.
Vanhemo vanoti vakaisa masimbi, magetsi nepekutsika pakanaka kuti vanhu vasadonhe nekukuvara. Asi mumwe wechidiki vaAndrew Kufandiko vanoti nzvimbo idzi dzinofanirwa kuti dzivandudzwe kuti vashanyi vauye kuti nyika iwane mari.
Zvakakodzera kuti tourism tiite zvachimanje-manje, ikonomi yenyika ichikura, dan kuti tinoramba tichiita zvechivanhu chivanhu chacho tisingabhadhari maenderano neikonomi yenyika.
Dzimwe nzvimbo dzinoyera dzinosanganisira gomo reNyangani rave kuzivikanwa nekuti gomo rinomedza vanhu sezvo muchinzi makateterekera vanhu vasina kuzowanikwa, vanosanganisira vana vasikana vaviri vekwamasaya vakashayikwa muna 1981 vaenda kunoshanya nevabereki vavo, uye chizvarwa chekuIndia Zaid Dada muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Monica Muchangwa, gurukota rezve madzimai, vachange vari kutaura nesu pamusoro peurongwa hwavainavo panyaya yekurwisa mirishonga nyanya mumadzimai nevanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Muchangwa. Mungatitsananguriro kuti chii chamuri kuita sehurumende mukurwisa nyaya yemhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana?
Isu senyika yeZimbabwe tiri kubatana nepasi rose mukucherechedza mazuva 16 ekurwisana nemhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi. Aya mazuva anotanga kubva musi wa25 mwedzi wembudzi, rinova zuva rekucherechedza kupedza rusarura runoitirwa vanhukadzi, uyewo achizopera musi wa10 muna zvita, rinova zuva rakacherechedzwa kodzero dzevanhu vose.
Chirongwa ichi muri kuchirangarira pasi pedingindira ripi sehurumende?
Dingindira remhemberero dzegore rino renyika dzose ratiri kufamba naro senyika wose Zimbabwe rinoti kucherechedza makore 30 echibvumirano cheBeijing, ngatibatanei kupedza mhirizhonga. Mhirizhonga kunyanya inoitirwa madzimai nevanasikana. Maringe nedingindira iri, donzo guru mukucherechedza mazuva aya senyika nderekuti tigone kuita izvi. Chekutanga, kushambadza nyaya yekupedza mhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi, uye kubatsira kuti vanhu vazive kuti mhirizhonga kutyora kodzero dzeuyo aitirwa. Tinoda zvakare kuongorora kuti senyika sehurumende ichishandidzana nemamwe mapazi akasiyana-siyana tinotarisa kuti timire papi mukupedza mhirizhonga yatiri kutaura iyi.
Tinoona makaparura nzvimbo dzichange dziri kuwanikwa idzo dzichipa rubatsiro mumadzimai nevarume vanenge vatarisana nemhirizhonga. Nzvimbo idzi dziri kunzi chii uyezve dzinenge dzichiwanikwa kupi?
Munyaya dzemasafe shelters, izvi tinoda kutoona zvichibatsira zvikuru kudzikisa nyaya dzegender based violence dzino zvinoitawo kuti vanhu varege kufa vachirohwa mudzimba umu nekuti vane kwavanomhanyira voenda nevana havazofii vana vavo vachisara vachishupika vakaenda pamasafe shelters nevana atakagadzira sehurumende pamwe chete nemadevelopment partners nemaNGOs nemaCSOs nana ILO arimo mukati imomo achitibatsirana nesu tinoona kuti mai vanosununguka kuti vamhanye ikoko enda nevana vombochengetwa apa mapurisa vachifeya feta feta nyaya yacho malawyers achinzwawo pakare apa makanselers achitaurawo navo nekuti tinoziva kuti mhirizhonga inokonzera kuti vanhukadzi kana kupenga chaiko saka zvinenge zvichida kuti vabetserwe nguva dzese
shiwiro yenyu ndeyei sehurumende takatarisa nyaya iyi yemhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana
ndiri kuti muZimbabwe muno panyika pasi rose tine basa guru rekuita tese tine basa rekupedza dambudziko remhirizhonga hazvisi zvevanhukadzi chete hazvisi zvevanasikana chete asi tiri kuti munhu wese senyika ngatibatanei tipedze dambudziko iri tiri kuti isu rudo harurowi rudo harukuwadzi ndinoti regai siyai vana vakure vazororwa vakura noti zvokuti vana vadiki varorwe before the age of 18
muchange muri kuita zvirongwa izvi kunzvimbo dzipi nedzipi uyezve vari kumaruva zvii zvamuchange muri kuvaitirawo
nyaya hombe yatiri kuita isu seministry yakaiswa nehurumende ndezvokuona kuti tatenderera munzvimbo dzakasiyana siyana munyika medu tichitaura nekushata kwakaita nyaya dzekurwisana pakati pemadzimai nemanhurume sezvo so gore rino donzvo redu rakanangana nekucherechedza makore makumi matatu echibvumirano chekuBeijing tinoda zvakare kucherechedza kuti mumakore makumi matatu ayo ndezvipi zvatagona senyika ndeipi mitemo yatakaisa ndeyapi mapolicies atingati takaisa matanho atorwa nehurumende ndeapi kuti tisimudzire madzimai nevanasikana uyewo kuti ndezvipi zviri kuda kuramba zvichiitwa zvikuru sei takanangana nekupedza mhirizhonga yandiri kutaura nezvayo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndine wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvegakava riripo pakati pevamwe vagari vemukuwadzana muHarare nekanzuru pamusoro pekutorwa kwavanoti kuri kuitwa zvinhu zvavo zvavanenge vachitengesa nemapurisa ekanzuru kuti tinzwe izvi tine hurukuro nemumwe mugari wemukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake ari kunyunyuta nezviri kuitwa nemapurisa ekanzuru
tine madzimai nevamwana baba vanoenda kunohodza kunana mbare kwaisiridzisika muhombe vanoya nezvinhu zvavo mushamurume votengesa inavo upenyu hwakaoma katare zvii votengesa pakutengesa pata mapurisa ekanzuru anouya vatorera vavatorera zvinhu zvee zvanoita kumahofisi avo zvinhu zvacho zvekufunga vanogovana here vanoti asiyemuketi zvatirwadza zvekuti zvekuti pane motikari yauya inotakura mapini edu taona vachitora zvinhu zvigomofi nemabhasketi acho vanohodzisati vari madzimai chitomakaiimomo apa vanga vatosarudza zvimwe zvinhu zvakanaka
muri kuti here vanga vachisarudza zvakanaka zvekutotora ivo
vanotora vanotora zvakashadzokaasvati zvaparikai mabhini kine chinhu ichiei ndimaanga vari kuisa imomo saka tinenge vatorereza zvaakaichotora mapicta manje tiri padenga paaaisusu
saka mushure mekunge vaona kuti maa muchivatora mifananidzo vamira kuita izvi here kana kuti vaenderera mberi
ameno taka pane motikari yazova yakaa ndiye mukuru wacho yedanga yaiswa padhuzi pao nepadhuo pavo saka takaida kuona kuti vachatora zvimwe zvinhu zvakazviri maofisi mavo raisa motikari kana tazokobva vasovaisa izvozvo tiri kutambura muno
zvikonzero zviri kupiwa nekanzuru ndezvei zvekuti vanga vachitorera vanhu ava zvitengeswa izvi vari kutengesera nzvimbo isingabvumirwe here
Saka imiwe sewa gari matimatoro ere matano yukenda ukanzilo kutimunzu kisise chirikushisa dano hili. Uye ni kutimunge mchipa o divirenyu.
Changacho fungazi zile namu wa mchita no. Zile nani kutichiwa mchi mungiri wedi mkanzi mkuna kuwa zana tuwe kutichiwa. Tubu mtawa kanyayache.
In jimbo ipi kuwa zana ilikusanga ane damu ziko hili shakanyanya.
Mitangoti kuwa zana ini maudu mairi 37-38.
Asi tishitari sao imise wa gari. Ndezipi oja muri kuita wakuti munge mchiona kuti nzimbo za muri kutengesera. Muri kutengesera nzimbo za muri mchibada rao mutero kukanzuru. Nukuti dambu zikore nota urwane kanzuru ndere kuti muguta. Maita dambu zikore donga watonga vanu wakungoenda wachita shunza wanoda wachifunga kuti wanore gerero. Manga makateerera kune mumwe mugari wekukuwadzana asina kuda kudongwa nezita achitsvira upenyu hwake asi mutauriri wekanzuro yeHarare Stanley Gama vanoti
izvozvo hazvibvumidzwi vending irikunze kwemutemo haibvumidzwi asi zvekuzotorwa navatore zvinhu zvozvoshandiswa personal use hazvibvumidzwi zvakare sachaita investigation toona kuti chiichashaisho zviri kuitika tikabatwa vashandi vedu vekanzuro vane mhosva yekuti vari kutora zvinhu zvevanhu vachakwanisa kuinda kumahearing and so on but for now hatina evidence yacho vanhu vacho vatorerwa zvinhu ngavauye necomplaints yavo kumahofisi kwedu ndo gadzirisa nyaya yacho kubva ipapo.
Manga makateerera kune mutauriri wekanzuro yeHarare Stanley Gama nemumwe mugari wemukuwadzana asina kuda kudongwa nezita achitsvira upenyu hwake muchirongwa chedu upenyu hwedu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro ndine wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musa kanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya.
Vateereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi VOA shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera.
Munau dzemitambo, National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu neterevhizheni munyika kutanga gore rinouya 2025 kusvika muna 2030 kana kuti film strategy. Asi vari muchikamu chezvemafirimu vari kutambira gwaro iri zvakasiyana. Mutori wedu wenhau Pasmond Lovu anotipa nyaya iyi.
Gwaro iri rinotaura nezvekudzikwa kwemitemo, kuwaniswa kwezvikwanisiro zvakaita semari, nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzezvigadzirwa kana kuti copyright protection, uye kuita mishandira pamwe nevekunze kusimudzira chikamu chezvemafirimu. Zvimwewo zvakakosha zvinotaurwa negwaro iri kupa zvidzidzo zvebudiriro kuchikamu ichi, kushambadza nekutengeswa kwemafirimu muno nekunze, pamwe nekuwaniswa mikana kune vose vanoita zvemafirimu kumatunhu ose enyika, kumaruwa nemumaguta. Mumwe wechidiki anoita zvemafirimu achishanda nesangano reLove Old Media Trust kuchiredzi, Stanford Chivale, anoti zvinofadza kuti pane urongwa hwekuwanisa vanhu vose mukana wakafanira.
Tinotenda nefilm strategy. Tinokurudzira kuti government implement strategy yayo yatakaona ya tichikurudzira zvakare kuti isasiyawo kumaruwa kumaruzeva handidzi nekumasmall towns implement those strategies because filming iri kwese.
Vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti vanofara neurongwa hwekuumba homwe yekubatsira vanoita zvemafirimu.
Ndizvo zvabatsirawo kuti nyika dzakaita sana South Africa vemafilms vabudirire zvikuru. Toona zvenyaya yeCommercial Film Fund yekuti makambani anenge akwanisawo kugadzira homwe yekuti mafilms awane mari, nokuti mafilmmakers tanga tichishaya mari yekugadzira mafilms aya. Saka kana pava private fund anogona woku kubatsira kuti vemafilms tiwane mari yekushandisa, zvinotibatsira kwete kuti kambani imwe naimwe inowanika ichingoenda kubhora.
Imwe nyanzvi yezvemitambo yemafirimu vachishanda nesangano reAfrica Sun Motion Pictures vaStephen Chigorimbo vaudza Studio 7 kuti gwaro iri range ratononoka.
Nechirungu anoti long overdue, kureva kuti zvakatenge zvatononoka. Kuitwa kwestrategy chinhu chakanaka, noda kuti vanhu munyika hamufanira kungoita tsuro yamukira makumbu. Munofanira kugara pasi moronga kuti no, kuti zvitibudirire zvakanaka tadii kudai tozobva tozodai.
Asi vanongorora nezveupfumi vari sachigaro wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vati hwaro uhu hunoshanda kana hurumende yanzwisisa kukosha kwezvemafirimu.
Hunge hurumende nevamwe vairi kushanda navo nayo vakasatora zvinhu zvine chekuita nefilm sedambe kana kuti jee, asi vazvitore senzira yekuti nyika inokwanisa kusimukira. Tinavo vanana Nollywood kuNigeria nana Bollywood kuIndia vanoratidza kuti mufilm mari inokwanisa kunge irimo.
Ukuwo vanongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform kana kuti ZIFAPA muzvare Angeline Dimingo vati chitsvambe chasarira vatambi.
Zvava kwatiri isu semafilmmakers eZimbabwe kuti tibatirane pamwe chete nehurumende through the National Arts Council kuti strategy iyi igova nepundutso muindustry yedu.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vati tarisiro yavo ndeyekuti vanoita zvemafirimu vakwanise kuwana cheuviri mubasa ravo.
Tichiparura chirongwa ichi seNational Arts Council of Zimbabwe, tarisiro yedu yange iri yekuti vanoita mabasa aya anobuda pachi vitiviti kana kuti mafilmmakers vakwanise kuwana chouviri kubva mubasa ravo. Takaparura chirongwa ichi tichitarisana nevision 2030 yatakapuwa nomukuru wenyika kuti ava vanoita zvemabasa aya vakwanise kusimudzirawo nyika nemabasa iwaya.
Gwaro reNational Film Strategy rakaparurwa svondo rapfuura muguta reHarare muchitiko chakapindwa nevatambi vakuru mubasa rezvemitambo pamwe nemasangano ezvemitambo akasiyana-siyana. MuAfrica, Nigeria ndiyo inoburitsa mari yakawanda muchikamu chezvemafirimu kuburikidza nemuzinda wayo une mukurumbira weNollywood. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Zvonguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mangwana kucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzinoyera muchivanhu. National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 30 kuLwezi 2024 ngutabo kangcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkinga yokuthi nxa uhulumende vele engasakwazi ukuthi yenzani sephelelwe uzadinga indlela zokuhlawulisa imithelo.
Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo wethusa uZulu.
I-democracy iyasho ukuthi abantu bengakhuluma abakufunayo lapha nalola yakhuluma akufunayo la. Umthetho yiwo ochazululayo ukuthi isiphephela siyaphuma sindani.
Sebekhankasa ngamandla abanye kubandla lezanu-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Indlala ibulala indlovu ezifika phosa amakhulu amabili eWange National Park. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwa zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo okuthiwa uzasungulwa ngoZibandlela ngomnyaka ozayo wethusa uZulu. Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende edalela eParliamente ngolwesine, umphathi intambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube watshela edalela eParliamente ukuba sokuza kuba lomthelo ozatholakala emalini yokuthengiswayo ogoqela ama pizza, ama burger, ama hot dog, ama fresh fries, ama donuts lokunye ngoba kukhukhumeza imizimba yabantu eZimbabwe. Uncube wathi omunye njalo umthelo ngozavela kumankampani akubhizimusi okubhejwa khona akumabhizimusi okubhejwa khona ezemidlalo. Abakubandla elibusayo abanenye bayakusekela lokhu kodwa abaphikisayo bathi usephelelwe ngamacebo okuthuthukisa umnotho welizwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho kunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Inkinga yokuthi nxa uhulumende vele engasakwazi ukuthi yenzani sephelelwe uzadinga indlela zokuhlawulisa imithelo ngoba yiyo indlela elula uhulumende ongelangqondo olabantu olabantu abasebenza bengakwazi into abayenzayo ngaphandle kokuthi uhlawulisa imithelo kungani unganciphisi ezinye indlela ochaphaza ngazo izimali esithi ngesikhiwa i-public expenditure ngoba imithelo enje iyakhweza nje intengo yezinto ayincedi lutho ngoba iyakhweza izinto intengo yezinto phinde abantu bazagcina bazigcina besekele ukuthenga into yakhona.
Uthi wenze lokhu ikakhulu ekudleni lokho kuthiwa ngama-takeaway wenze ukuthi abantu bengabiqatha lokho kungani kuphandle kwesimo somuntu i-obesity sokuthi kubenzele khonokho kuthi abantu begcina bengasathengi kakhulu ukudla lokho kambe kulesi sindo khonokho
akunasisindo ngoba vele antsho amanye amazwe balomthelo wethukela ethiwa yi-sugar tax kuphinde kube lo mthelo ogwayi umthelo wotshwala abantu nje nxa uvele uthanda ukudla into oyithandayo nje uthanda utshwala umntu uthanda igwayi kawusoze ucina uyekela ukuthenga into yakhona ngoba lo mthelo bona abalungisayo bayakhweza nje intengo yento yakhona lawe nje uyakhipha enye imali kwezinye indawo uyifake entweni ofuna uyithenga ejabulisilisi yakho kodwa vele nge-economics kanye okomnotho kwelizwe ayiso ndlela enhle eyokudinga eyokuhuga imali ukuba usandisa imithelo yikho engutshoyo.
Ye nxa sukhangele njalo ababhejayo amabhiza khona ngalo kanyangazani uhulumende siyayiquthela imali yaleyana phambe kulungile khonokho
ye phela antsho lapha sesikhuluma ngohulumende ozinika isikhundla sokuba ngu-immoral, sikhathi esikhiwa immoral police, ukuthi abadla izinto eziqhelisayo, ababhejayo, abanabutshwala, ababhema igwaye, kungcono sibahlawule sikwenzela ukuthi uzulu wethu abe ngumuntu ogcinekileyo. Hatshi, angibona ngathi yinto embi. Njengoba isithuthi akulanto umuntu uyazikhethela akufuna ukukudla ngoba akufuna ukubhema. Nxa unguhulumente ozwelo inga ezinye indlela ezokugcwalisa isingathi granary, ukwenzela ukuthi ugcwalise indlela yakhona kulezinye indlela esitshiyene ngayo upho ngokugcwalisa imithelo nje kuphela.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Sebekhankasa ngamandla abanye kubandla lezanu-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Abaphikisayo bathi labo abenza lokhu ngabahuquluza umnotho weZimbabwe becatsha ngoMnangagwa. Kodwa abakubandla elibusayo bayakuphika lokhu besithi wonke umuntu kubandla leli uyavunyelwa ukukhuluma akufunayo. Okwamanje izabelo zebandla lezanu-PF ezithi iHarare, Mashingo, leMashonaland East seziqhuba umkhankaso wokubisela uMnangagwa esikhundleni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxa nomnumzana Joseph Chuma omele iphela ndaba chabalala edalele ephalamende.
Yiko okutshengisela idemokhrasi khonoko ukuthiona umuntu angathi, but vele umuntu anti umuntu ukhethwa ngabantu kazikhethi. Ubukhokheli obuhle ubukhokheli obuvela ebantwini. So idemokhrasi iyasho ukuthi abantu bengakhuluma abakufunayo lapo. Lo la yakhuluma akufunayo laye, kodwa okusalayo umthetho yiwo oxazululayo ukuthi isiphethela siyaphuma sinjani.
Ye, kodwa yena phela sekhulumile ukuthi kafisa ukuthi aqhubekele phambili, kodwa-ke abanye lokhu bedonsa amatomu kona bethi hhayi, qhubeka baba sikhangele. Kuyagcina ngani khonokho kolithi?
Kuzagcina ngokuthi emaphetheleni sosifikile isikhathi sakhona, ngoba kasikafiki isikhathi sakhona. Isikhathi sakhona siyenza ngesikhathi se-Congress ngo-2027. Yikho lapho okuzaphetha yonke into khona. So kuphumana okwenzakalayo yikuyini, ngoba akusho ukufisa komuntu oyedwa. Sisebenzisa lokho esikuthi i-majority rule. So akusho isikhathi sakhona kathesi. Thina kathesi sisakhangelele ukuthi kanti umkhulumi siwuvuse njani. Sisabhekane legwayisha ngani dem, sibhekane lo mgwaqo we-Bybridge siyafika e-Follows khonale, sibhekane nemgwaqo ebulayo Nkayi, ebulayo Kezi, ebulayo Tsholotsho. So vela singakhangeli lokho ukuthi ngubani ozathatha isihlalo ngesikhathi siphi. Konke lokwana kubuya ngo-2027.
Ye, kodwa kulabanye phela abathi laba baqhuba umkhankaso lowo ngabantu babona ukuthi betshontshe elizweni lapha befake ezambeni zabo, hatsho ukuthi bakhangela ukuthi ilizwe liyathuthuka. Akunjalo kolethi?
Imbono yabantu ehlukeneyo. Njengoba ngishilo, idemokhrasi yethu iyavumelwana abantu babone ngokushiyeneyo. Abanye bayakhangela bethi hayi, mhlawumbe laba abatsho njalo yilaba ababona ukuthi kona mhlawumbe balakho bale nzuzo abayitholayo kade singalo ubuso khona. Abanye njalo ngabathi hayi, laba abantu abatsho njalo ngabantu ababona ingqubela phambili esiyenziwe ngumongamelo okhona. Abanye njalo bakuba khona into ezishiyeshiyeneyo. Kodwa njengoba mna ngishilo, thina sisebenza ngaloko kodwa i-democracy e-majority rule.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalele ephalamende ekubandla leZANU-PF. Abaphikisayo bachothoza okwenzakala kubandla leli olandele zombusazo ezimele umnumzana Fortune Mlalazi uthi kuyayangisa okwenziwa ngamanye amalunga eZANU-PF.
Indaba leyi itshengisa ubungxabangxoza bezanu nje. Ngicabanga ukuthi ama-scholars nama-politicians are serious. Kakufanelanga bazimoshele isikhathi, ngoba into evele ikhulunywa le ka-2030 kayikho in the sense yokuthi akulanhlelo uMnangagwa asezenzile angathi ufuna ukuziqedisa, ikufuna ukukontinua belutha lokukonsolidata ipower. So lokhuyana okwakhulunywa nguZobho ngalwana mnyaka ethi ZANU-PF isinjonjo, Iko wenzakalayo ibunjonjo kuphela abakwenzayo akula enyinto umnanga govele useziphelele yena njenge individual kasela macebo ukuthi lizwa ngaliqhuba njani so lalaba bathi bafuna hlale ayi iluhluphe esibhekelana leZimbabwe ubona silabantu abacabanga leyona
ye kodwa kuya phambili ubona zani pho kuyangiphetha ngani udaba lolo ngokubona kwakho umlalazi
kwele njengenjalo laba bangavumelani lo 2030 lo bazaqala ukubulalana Ndona sibonile ukufa kwama-generals. Sizaqala ukubona izingozi emgwaqweni lokufa okungaqondakaliyo kusenzakala nje.
Kwaphetha sengibuyele kumbe engabuyelanga.
Ngokubona kwami kuzaba nzima ukuthi umnumzana uMnangagwa abuyele. Njona yena esevele watsho ukuthi akafuni ukubuyela. Njalo ukukhanya kwelesivumelwano ababa laso lochiwenga ukubana uzatshiyela yena so uma eseqhubeka kuyasokusitsho ukuthi leso sivumelwano uyabe sesephula yikho sithi kuzabe kuzaliwa and eventually ababambe umbuso waseZimbabwe okuyi-army njona sisazi ukubana ilizwe limilitarize yibo abaza prevaila akasoze aphumelele umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele ubexoxa le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela namba wafuwe mbula
kwezemaphandleni abogatsha lukahulumende lobona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority iZimparks babika ukuba kusukela ngenyanga kaNcwabakazi sekufe indlovu ezifika phosa amakhulu amabili 193 eWange National Park. Onokuthi abadlamini usethelela lolu daba eseWange.
Lombiko wethulwe isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farao othe ukufa kwendlovu lezi kakhulu kunyanga edluleyo kubangelwe isimo esibi sendlala esabangelwa isikhudumezi somkhathi yese El Nino sona esadala ukuba izulu likhwame kumnyaka ophelileyo. UFarao uthi esihonqweni lesi amadlelo asagugudeka njalo lamanzi emachibini acha.
We have lost about 123 elephants in Wange National Park alone due to drought-related deaths. And most of the animals, they died over the last month.
Kulobunzi maobukulu kakhulu eWange. Indlovu esifika i-123 sezivicale ezifile kodwa impondo zikhona okwenza kube mqoka uba le indlala akula kudla njalo lamanzi sacha emachibini okwenza okwamanje zinathe awezibhorane lawo engeneli.
UFarao uthi ngesikhathi lesi ukulwisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle kube kuzinga eliphezulu emizini yencelelane lesihonqo lesi.
We do receive a lot of distress calls from communities and as an authority we respond within the shortest possible time.
Indlovu bezifohla zisiyadinga amadlelo lamanzi. Sithole ama distress calls amaningi kakhulu lonyaka elizweni lonke nje kodwa ikakhulu esigabeni seWange ngoba bekungahluphi indlovu kuphela izilwane ombisi zizingela izifuyo zabantu loba izibayeni.
Lokhu kufakazwa ngukansela kaWard 7 eJambesi umnumzana Fanuel Mudimba othi sekuyimvama ukuxotshanisana lenyamazana lezi.
Lokhu ngabuhambe busuku akusathenji ukuthi ukuhambe nje khululekile ukuthi ngihamba endaweni engelanyamazana. Inyamazana sezikhona nje sezihamba nje iyakhula indlovu.
Umnumzana Ability Moyo isakhamuzi sakomvuthu yesihlala eBH 26 uthi inhlalo yesigabeni lesi ayisahlabusi ngenxa yenyamazana zasendle ezinquma loba libalele.
Nxa sisizwa ihistory ukuthi obaba bethu balethwa kulindawo bebehlala endaweni ezirayiti so balethwa lapha kuthiwa kuse-special area, i-special area egceliwe abantu abahlala le nyamazana kubuhlungu kakhulu. Indlovu zangkhona lazovele ziyahlupha ngoba zihamba phakathi kwabantu. Kunzima kakhulu kabe kathesi ukuthi umama ababebe ngomama sokuthi nana nxa inkomo ziyaqhaza zi-30 azilandela kakwanisi.
Unkosikazi Thobile Dube wesigabeni se-BH 25 uthi izibaya sezavalwa ikakhulu yezembuzi.
Into yabizisubuhlungu ukuthi lanxa sidlelwa asibhadalwa lutho ngoba siyaye sikhaya ukuthi kuze naleze izifuyo zethu sikwanise ukubhadela abantwana amasikofisi sikwanise ukuthenga ukudla.
Kokungenziwa ukwenqabela lokhu umoyo uthi yabeZimparks kabasondele duze lezakhamizi.
Sikhangele ukuthi nina background thina sikhula sisazalelwa lapha ngama-1960 amakhiwa abethithi nyamazana zabo siyazigcina bona nyeasazingeza namhlanje kuthiwa ngezethu kodwa zidla izifuyo zethu.
Ukhansela uMdimba laye ubona solinye.
siphakathi kwendlala kathesi sikhangela ukuthi inyamazana lezi loba singabuya silima emasimini zivele zona ziyahamba hamba sezingabhidliza futhi so besicela ukuthi inyamazana lezi zingani ziyathola indlela yokukontrola kumbe sibe labe-parks belokunye kwama-camps duze nje ukuthi bekwanise ukuthi sikwanise ukuripota
e-Victoria Falls lakho yingomanye izakhamizi zona zikhala ngokuhlutshwa zinyathi ezinquma emgwaqweni loba libalele ufarao uthi izikhalazo lezi kazikho emahlombe yabo kuphela ngesizathu sokuba sebanika amakhansili amandla okuhambela inhlupho lezi ukhuthaza izakhamizi ukuba zisondele nxa zilohlupho ukuze inyamazana zasendle zonke ezibakhathazayo zibulawe ezinye zisuswe ebantwini ufarao uthi baphezu kophenyo lokuloba inani labantu ababulawa kumbe balinyazwa zinyamazana lezi lonyaka imele umsakazo we-Studio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini
Gukama
Namle
lamshweshwe
Namle lanampa wafuwe mbula
Okwamanje sike sizokwethulwe nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Langalaphuma lendaba Langalaphuma lendaba lashona lendaba Langalaphuma lendaba Langalaphuma lendaba lashona lendaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguNtungameli Nkomo namhlanje sixoxa ngomkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana kwabathandanayo ezindlini ikakhulu abesifazana owe 16 days of activism against gender-based violence Lumkhankaso usungulwe ngomvulo mhla ka 25 njalo ugqitshwa ngenyanga ezayo mhla ka 10 sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yelupane Women Center unkosikazi Hildegard Nyathi
Nxa sikhangela udaba lokuhlukunyezwa kwabomama emakhaya sithola ukuthi na ayi inguquko incane kakhulu abantu balokhu nje bephila impilo zokuhlukuluzana Okunye kungabe sokulutshwana ukuthi bayatshaywa kodwa ukuhlukuluza kuyathatha indlela eziningi ukuhlukuluzana ngokuthi umuntu uyancitsha omunye ama-resources ukuhlukuluzana kokuyethuselana lanxa kungena kufikiselana izandla ukuthi omunye umuntu ahlale nje elokwesaba lokuthithibala kodwa lakho ukutshayana kulokhu kukhona nje kusagcwele imisebenzi yenziwe sibili kodwa hhayi kulokhu kumi kunjalo nxa uthi uyakhuluma labadala nje uyeza ukuthi hhayi layo izimvelo zethu i-culture yethu iyenza kube nzima kakhulu kubomama ngoba umama osuka esesiyabikela amapholisa ukuthi uyahlukuluzwa uyabe sengumama sibili osokunzima kuye kumbe njalo ukuthi uyabe sehlukuluzwe kwaze kwaba yinto esisethusela ukuthatha impilo yakhe yikho lapho abaningi asebengagijima besiyabika emapholiseni kodwa iningi bayatshayana ngezindlini bathobane bagxolisane babuyele baphinde batshayane nje kube sokusiba yindlela yempilo
Emaphandleni ke ungathi kunjani ukuhlukuluzwa kwabesifazana?
Ukuhlukuluzwa kwabomama emakhaya kulokho kungathi kubhahile sibili ngoba nxa uyakhangela ukuthi umama uyalandelelwa kakhulu ngokwethuselwa. Abakhona umama babe bechaza sibili ukuthi mina ngamulala lehloka kumbe lenqamu. Abanye njalo nje bayethuselwa ngezigodo abanye bayafikiselwa sibili izandla okutshengisela ukuthi hhayi umsebenzi wokuthi abantu babekwazi ukuthi kuyahlukuluzwa ukuthi njalo uhlukuluza umuntu kubi wenziwe kodwa isibanga esesihanjiwe sincane nxa sikhangele lapho esiyakhona kuseselomsebenzi omkhulu
Emakhaya ikakhulu nxa umama ethe watshaywa ngumkakhe kuvamile yini ukuthi aphakamele phezulu ayemangala emapholiseni
kujayele nje ukuba yimfihlo inkolo yena leyo ukuthi abantu bakholela ukuthi yena umuntu yena likafanelanga ukuthi ezembula amakhwapha khona kana ukuthi umuntu engachaya uyazama ukufihla sibini kungakhulunywa ngoba abantu bengamhleka ukuthi uchayiwe kulokho kusaphila kukhona. Kukalutshwana ukuthi umuntu ayiripota. Isikhathi esiningi nje izinto ezikhulunywa ngekhaya kukhuzwe nxa kukhuzwa kodwa kuphelela khonapho akula ukuthi kumbe ngxenye umuntu angathwala ebotshiswa. Kukhuluma labazali babe bekutshela ukuthi ungabona ukuthi usiyabophisa umkakho kutsho ukuthi kukhona okunye osukuthembile. Abakakukhangeli njenge-abuse nje bakukhangela njengokuthi hhayi ubaba uyabekhuza umkakhe ukuthi bakunanzelele ukuthi hhayi kuyindlela emhlukuluzayo kukalutshwana.
Obaba-ke ungathi bakhona na abatshaywa ngomama ngoba kaningi kukhulunywa ngokuhlukuluzwa kwabomama ngobaba ezindlini.
Bakhona sibili omama abatshaya obaba bebathethise babahlukuluze sibili ngamazwi babahlukuluze even langokubatshaya kodwa kungathi akula ndlela obaba abangayaripota ngayo ngoba lanxa bethi bayaripota ungathi kulokubahleka nje ukuthi indoda etshaywa ngumfazi ilokweyiswa kuyabe sekufanele ukuthi ngayo indoda iyavuka la ilwe itshaye umfazi itshengisele ukuthi omkhulu nguphi. So khonoko lakho mbona ungathi yinto emele ikhankaselwe sibili i-GBV ukuhlukuluzwa ukuhlukuluzana ezindlini kungakhangelwa ngohlangothi lwabomama kuphela kodwa kukhangelwa ukuthi konke ukuhlukuluza akulunganga.
Libanceda njani obaba abayabe bethe bahlukuluzwa ngamakhosikazi abo?
Engunanzelelayo ukuthi obaba abanjalo isikhathi esiningi kabaludinga usizo ngoba labo kuyabe kungathi kubathelela inhloni ukuthi baphumele egcekeni. Thina esikwenzayo nje ukuthi siyakubeka kube sobala kubomama kakhulu ukuthi ukuhlukuluza akukhangelelwanga ngecele likamama ehlukuluzwa ngobaba kuphela. Sibe sifundisa nje ukuthi hhayi kubi ukuthi laye umama ahlukuluze achaye athethise ubaba. Uzakuzwa nje ukuthi kungabe kuvamile kungxoxo ezizabe zisenzakala kodwa ukuthi obaba bahambe bayekhuluma ngakho angazi bangathi kuthiwa akababa akabile sibindi sokuphumela egcekeni ngokuthi labo bayahlukuluzwa.
Sibonge unkosikazi Hildegard Nyathi, umqondisi wenhlanganiso yeLupane Women Center. Ubekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkumo.
Shwele baba
amala puma lendaba.
Shwele baba
amala puma lendaba.
Kajona lendaba.
Amala puma lendaba.
Siyabonga kakhulu Ntungameli Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba uMzanywa Sibanda odume kakhulu ngegama elithi Big Five ehamba leqembu lakhe le TK Boy Brothers. UBig Five udabuka eTsholotsho njalo lapha uphethe idlalade lakhe elitsha.
Kumba manje umhlaba emculweni ngiqaleke ukungena ngomnyaka ka 2005 bengisethula idlalade lami lokuqala lolusuku lalamhlanje ngethula idlalade elethumi album number 10
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Uyakwazi ukungithinta kulezi number +27 7 3 3 4 4 6 6 7 5 +27 7 3 3 4 4 6 6 7 5. Uyasithola futhi ke lasekhasini lethu leFacebook. Uvele nje ungene kuFacebook udinge uBig Five and TK Brothers. Kuyo le inombolo ke uyakwazi futhi ukufaka imeseji yeWhatsApp.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Into ebalulekileyo singabantu bakini, singabahlabeleli bakini, ukuthi lisisapote abantu bakithi. Kanti futhi esilithembisa khona kunengi esiza lakho njengakuwo lo nyaka ozayo. Sisasele nhlelo zokuthi silethulele ividiyo. Lalokunye singakujabulela kakhulu ukuthi kulo lalo oyabefisa ukwenza igigi, oyabefisa ukwenza umcimbi, oyabe lo mdlalo, asithinte sikwazi ukuthi sibuye sizonandisa, sixoxisane. Yikho ukusebenza kwethu.
Ehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo wethusa uzulu. Sebekhankasa ngamandla abanye abakubandla leZANU-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Indlala ibulala indlovu yasifika phosa amakhulu 200 eWange National Park. Olivalelisayo ngutaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.